Cape's United chicken in FC Platinum. Zvabata nawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika. Zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvavatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonsi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Ikonasi kuona zvinyuwa ndonyaya iripo kunyanya iyo. Kwete kuti tanzwa kuti hard life repu aku kwakati munhu atakaona kubva for how many years.
Maonero aya auyawo panguva iyo Roderick Mtuma oyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United, Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United oyo akatambira zvekare Dynamos, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvare Nozi Maposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilenyati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Keith Mudira masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Vachitarisa zviri kuitika pamusika wevatambi izvi mutsigiri weHerentals vaDixon Chibanda vanoti mwaka uno uchange wakabaka moto.
Bhora regore rino richanakidza zvikuru nekuti matimu mazhinji akatenga maplayers akawanda.
Asi nemhaka yekuoma kwezveupfumi munyika aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Amandawana vanoti mutero wepagedhe unofarira kudzikiswa kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica.
Munyika muno iye zvino vanhu vazhinji havasiri formally employed, vanhu vaminformal. Saka vanhu vari kunetsekana kuti anonetsekana kuwana mari, ozonetsekana zvakare kuti achiburisa mari yakasimba achienda kunobhadhara kubhora. But inini ndinofungidzira kuti zvaive nani vakarijusa mari dzavanobhadharisa mumatrevial. For an example, instead of paying $3 vobhadharisa vanhu dollar. Munhu anokurumidza kunakirwa kuti haanoidzola zvega ndiende uende unobhadhara.
Mwaka wapera mukombe wePremiership wakatorwa neFC Platinum iyo vamwe vanofunga kuti ichatora mukombe uyu kechitatu kakateverana gore rino. Musika wekutenga nekutengeswa kwevatambi uri kuvharwa musi wa 31 ndira uye mwaka wenhabvu uri kutarisirwa kutanga muna Kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.